Mushandi anwa mushonga uyu ndivafungwa zvakata. Mumwe wevashandi veAllied Timbers vaisa musasa pamuzinda wekambani iyi kwemasvondo maviri vachida mari dzavo dzemihoro yemwedzi gumi neminomwe. Vazvakata vari muchipatara cheMutare Provincial Hospital umo vanonzi vave kunzwa zviri nane. Vashandi vanosvika makumi manomwe vakamiswa mabasa vakavimbiswa kuzobhadharwa mari yavo mukupera kwakurume asi hapana chavati vawana. Mumwe wevashandi vaWelly Brand vati mumwe wavo vazvakata vakapindwa nepfungwa yekunwa chefu nekuda kwekutsamwa sezvo vamwe vapedza zvipfuyo zvavo vachitengesa kuitira kuti vaendese vana kuchikoro pamwe nekutenga chikafu. Vatiwo nyaya yekudaidzirwa mapurisa kuti avadzinge pamuzinda uyu iri kuvarwadza zvikuru.
Dzedu mukati isi tiri kubvunza mari iwo vakutunzira mapurisa zvinoita here? Ndo chikonzero chikuru chakazoti inda kumwanga mushonga nekuti inini ndakasevha kavhani 17 manzi musina kundipe mari handiti. Ndoya pana pandobvunza mari yangu ndoti handisirei mari ndoda kuvaka. Nguva yandakasevha ndi handisi kuvaka, vana vakagara kumba havasi kuenda kuzvikoro. Tine dambudziko kuti vana vakagara nazvino havasi kuenda kuzvikoro. Ndiyo zvinonzi child abuse. Child abuse imbori ipi nekuti mwana haasi kuchafunda handiti. Saka mwana zvaasiri kufunda toita sei? Tipei mari kuti tione kubhadhara zvikoro. Zvikoro zvakavhurwa pari zvinezvi, hapana mari pari zvinezvi kuti tibhadhare kuchikoro. Vana vari kudzingwa huku mbudzi kumadzimba, takapedza zvose kuendesa kuchikoro asi tichisevha kambani kuti vachazotibhadhara mari yedu. Saka munhu akasvika kuti zviri nani ndimwe mushonga nekuti ndakasevha zvose ndikapedza mwana wangu akagara, imwe ndoti ndipei mari yangu ndione kubhadhara stendi yendakatenga ndibhadharire vana kuenda kuchikoro. Zvese zvemuri kundinyima, muri kutidzoka kumba kusina mari. Saka zviri nani ndimwe mushonga ndofira pano, musina kundipa mari yangu ndiri kuzofira pano. Nanhasi arimo mukatumu ari kuti ndisina musina kundipe mari yangu ndiri kufira pano, handisi kuzodzoka ba nekuti kumba kwacho.
Mumwe zvemushandi vashupika igoto vati havasi kuzobva pamuzinda uyu vasina mari kunyange hazvo mapurisa apuwa court order nedare ramagistrate yekuti vabude kunze kwekambani iyi.
Hatibvi pano tisina mari, Allied ndakaishandira 14 months unpaid. Saka iwo vakutidzinga pano pamusara kuti kwanza iyo ndiwakatanga kumhangira nyaya yekumapurisa. Kuzeboti isisi taifano takadini, takatanga kumhangira nyaya yekuti tokatakorerana pakutaura. Saka hatizobvi pano kusvikira mwechizoona umwe uchizomwe mushonga kuti ndichifira panapa, guva rangu achanditeka tikafuri kuisa kumhatso kwangu kwatakabva.
Vakuda moto vati vange vava nemwedzi yakati kuti vachishanda pasina mugove wavo.
Irwadzi kuzi iri ndandano 12 manzi ndirushanda then tashanda kudaro kuti vatangumbiswa basa tinozimirai. Hatina kuudzwa kuti mazomira nenhawei. Saka patakazonobvunza mari ndopa kuzotairizwa kuti chienda kwamutare kwaAllied Timbers munodi munobvunza mari yenyu. Saka tichiuya panapa ndopakachizotanga mhiremhire yekuzi mapurisa chichi. Saka tichazivi kuti imhosva here munhu kubvunza mari yako iwe uchinge wakashanda. Plus vamwe tatakatombomira chikoro chitoti hatikamboshanda-shanda tozoonawo mari dzekuti tiregiste mafomu 40 pese ezvikoro. Saka tichazivi manje kuti zvinhu zvacho zvakamira sei. Tikakuti ndoda kutsigira kwabosa hazvinhu zvotirwadza. Saka kuda kuti ubatsi.
Vamoto vati vazhinji vavo vari kurara pachena munguva yechando ino nevacheche vasina chekufuga uye kana chekudya. Gweta riri kumirira Allied Timbers vapasi munyakureba varamba kutaura nestudio 7 nhasi vachiti titaure namuzvare Veronica Gutu avo vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mukambani iyi. Asi Studio 7 yakundikana kubata muzvara Gutu kuti vatipe divi ravo pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedhamoyo.